vachitaura nevatori venhaumu kuparura chirongwa chehashtag sesinhapi, tave papi, how far. Mukuru weERC vatawanda chinini vati vavhoti vanofanirwa kuteverera vavakaisa pazvigaro kuti vari kuita zvavakavimbisa here pamwe nezvinotarisirwa.
Saka kurudziro yedu ndeyekuti zvizhinji vezimbabwe zvichikwanise kunge zvichidzokera kune vakavhotera zvichivabvunza kuti tave papi nenyaya dzakati wandei, nyaya dzekuti paitsvagwa mavhoti vanhu vaipromisa zvakawanda. Vamwe vaivimbisa kuti tichazogadzira zvakati, vamwe vachivimbisa kuti vachazogadzira mitemo yakati, vamwe vachivimbisawo zvakasiyana siyana. Saka tava pachinhambo chekuti tichibvunza kuti tava papi nezvatakapromiswa izvozvo. Tichitarisawo nyaya zvakare yesarudzo. Tichienda kusarudzo, hurumende yakati yanga ichitarisa kuti izobata sarudzo mune zvakanaka, sarudzo dzichabudiswa pajekerere. Mubvunzo iripo zvakare ndeyekuti tava papi nenyaya yekugadzirisa, hatingati maelectoral reforms, kugadzirisa zvinhu zvakawanikwa musarudzo zvakange zvinaomera.
Vachinini vativo vavhoti vakatanga kubvunzurudza vakapinda muhofisi dzekumirira vanhu, zvinoitawo kuti kuve nevatungamiriri vanoremekedza vavhoti. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti vavhoti vazive simba ravainaro, vakataura neizwi rimwe chete.
Vese vanotimirira munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vanoda kuti, saka tikatanga kutaura takabatana sevanhu vemuzimbabwe tichibvunza mbudzo iyoyo tava papi nekutipa yatingati sezvidhirivhari mumataundi, tava papi kugadzirisa mitemo yedu tinge yakagara zvakanaka, tava papi panhau yeutongi hwegutsaruzhinji. Mibvunzo yatinoona seyakakosha. Saka ndo zvatiri kutarisirwa kunge tichiita mukampeni yatinayo kubvira iye zvino kusvika patinenge takuzoita kune dzimwe sarudzo.
Vachinini vativo vachange vachishanda nevari pazvigaro zveutungamiriri kuti vakwanisewo kupindura mibvunzo yeveruzhinji, uye vakati vakatotanga chirongwa chekuwanisa veruzhinji nhare mbozha dzevatungamiriri vavo kuitira kuti vakwanise kuita hurukuro navo.
Kurudziro yedu ndeyekuti zviri kubvunzwa nevanhu zvinge zvichipindurwa. Saka tichange tichishandawo zvakare nevacho vari mumahofisi wavo vari kupalamende, vari mumakanzuro, vari muhurumende, kuti vange vachinzwisisa mibvunzo iri kubva kune vanhu. Tichivapawo zvatinonzwa vanhu vachitiudza kuti madii kutisvitsira shoko rakadai kune vanotimiririra. Saka kampeni yedu tiri kukwanisa kunge tichipa kune vese vanoda nhamba, kuiswa nhamba yevanovamirira, kwese kwavanovamirira, nekuti vanhu veutungamiriri mafoni namba avo havasi mapuraivhete foni namba, mafoni namba ekuti munhu akwanisa kumashandisa kuti ataure navo.
Vachitaura neStudio 7 parunhare, nhengo yekomiti yedare reparamende inoona nezvemutemo vaInnocent Gonese vati zvirongwa zvakadai zvakakosha. Vagonese vati kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kwakakosha zvikuru, uye zvinhu zvinofanirwa kuitwa nekukasika. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende yakagadzirira kuendesa mitemo iyi kudare reparamende kuti ivandudzwe, asi nguva ndiyo yange ichimbonetsa. DC Act ziyambi. Hurumende gore rapera yakaumba dare remakurukota kuti ribatsire mukuona kuti mitemo ine chekuita nesarudzo, kuunza utongi hwejekerere pamwe nekuona kuti mitemo iripo inoenderana nebumbiro remitemo yenyika here. Nyaya yemitemo yesarudzo inonzi nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika haina kumira zvakanaka, inopa kuti sarudzo dzemunyika dzigare dzichiita mutauro pese panopera sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.